Mangwana nakanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Munokwanisawo kutiona paVOA Show na Facebook tichitepfenyura chirongwa chenyu imi vateereri. Ini ndini Rachel Tondi, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinoona sekuti hapana hapo chakanyanyotarukana ipapo, nekuti vamoyo semunhu wemuZimbabwe, mwana wemuZimbabwe, ane kodzero yekunge achisapota political party yaanenge achida.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti haioni chakaipa pamashoko ava Jonathan Moyo ekuti vanotsigira MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa.
Ine dambudziko rakakura chaizvo, dambudziko rekuti mvura haina kumbobva yanaya, ndingati meaningful rainfall hatina mbobva taiwana kuno. Saka situation yacho iso critical zvokuti hatitomboziva kuti tinotangira papi. Tongoimba kuti Mwari achapindira tiwanewo anotibatsira.
Vanhu vakawanda votarisana nenzara kuLupane mudunhu reMatabeleland North. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti haisi kushamisika nemashoko akaiswa patitwa nevaimbo vegurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaJonathan Moyo. Mutwitter dzavo, vamoyo vanoti vanotsigira MDC inotungamirwa naNelson Chamisa, uye vakavabatsira kutsvaga rutsigiro rwaVachamisa kuburikidza nekushambaradza zvinyorwa nemavhidhiyo aikurudzira veruzhinji kuti vatsigiri vaChamisa musarudzo dzakaitwa. Studio 7 haina kwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo kanawo mutauriri weMDC vaDaniel Molokele, asi tabata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vaPromise Sande kuti tinzwe maonero avo.
Ndinoona sekuti hapana hapo chakanyanyotarukana ipapo, nekuti vamoyo semunhu wemuZimbabwe, mwana wemuZimbabwe, ane kodzero yekunge achisapota political party yaanenge achida. Handione zvangu pane zvowezvove rangade kunyanyotsvaga ipapo, asi kuti wose munhu akambenge ari memba weZANU-PF, vanhu vanogona kuda kuongorora kuti rubatsiro rwaazopa urwu rune rumwe ruoko rwakawanda here kumashure. Izvozvo ndizvo zvatinenge tisingazivi hedu, asi pari pekungoti vakabatsira kana vakaisa maadvets mumapepa, izvo handione hangu kuti zvinhu zvinenge zvakashata.
Imo mumatwitwa mavo vamoyo vanotizvo vaishandisa zvinyorwa pamwe nemavhidhiyo vachikurudzira vanhu kuti vanovhotera vaChamisa. Uko tichitarisa izvo kuti vanhu vakawanda muMDC vanhu vakagara vachinetsana navamoyo panguva iyo vamoyo vaishanda vari pasi pavaMugabe, uyezve vamoyo pachavo vachizivikanwa semunhu akange aine ruvengo kubato rekutungamirwa navaChamisa. Imi munozvionawo sei kana vachidzinge vakusanduka nhasi vachiti izvo vava kutsigira munhu wavaipesana naye?
Ya, maonero angu mukoma inini ndeyekuti nguva imwe neimwe munhu ane kodzero yekunge achiteera mafungiro aanenge achiita. Inga tinoona kuti even ivo vaMugabe wacho pavakafa vanonzi vaitotaura kuti vakaenda kunovhotera uChamisa. Saka mupolitics hamuna mhandu yaungati mhandu yetsikerere. Zvinhu zvine shanduko mupolitics, vanhu vanongochinja, ndozvinoita mapoliticians ava, vanochinja any time. Zvokutoti tinotonzwira tsitsi isusuwo zveduma vanamburunje tinenge taakuurayana tichibayana nemapanga nemajarata, tichibayirana namapoliticians ava, asi iwo vanongoona kuchinja pfungwa dzavo pavada, wotanga wotochinja wototanga kuenda neimwe direction. Saka izvi zviri kuitika navamoyo izvi, ndinoona kuti mazivi andinoenda politics ndozvaro zvinhu zvinokwanisa kutongoitika kuti munhu anokwanisa kutongochinja, nekuti tese tinoziva kuti muZANU-PF macho vakabva nekunge vatodzingwa nevaripo izvizvi. The only logical thing for Zhuwau kana Jonathan Moyo to do is to support the opposite of AD.
Rutsigiro rwakadai runenge rwuri rwepachokwadi here kana kuti inenge wavo shayisano pakati pavamoyo nemutungamirira aripo wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Zvinenge zvasangana kuti vanenge vachitoda kuti paite chatu waro. Saka ndinovimba kuti tarisiro yavo yange iri yekuti vaMnangagwa vadyiwe kuwane shaisano. Saka chinangwa chavo chekuti vaite support yavakaita iyi zviri obvious kuti chinangwa chavo chiri chanjiri pakuti vaMnangagwa vadyiwe.
Ko mutsigiri wepasi asinawo zvake ruzivo rwakanyanya rwezvinenge zvichiitika zvii zvaangadzidze pamashoko ari kubuda kubva kuna vamoyo pari zvino.
Tinoremba chinhu chikuru chavo chichingadzidzwe neruzhinji weZimbabwe, mavoters ose vana veZimbabwe variko uku ndezvekuti kana vachiongorora vachiona vanhu mapoliticians edu aya vanonge vachititungamirira ngavasangoteera zvichiita gunda musaira. Ngavanatsoongorora vachitarisisa kuti mapolicies ari kutaurwa nevanhu ava zvakamira sei, vane shanduko yavachapa munyika here, ngavatarisewo kuti nyika iri kufamba negwara rakanaka here. Kana nyika yaondongwa zvinoreva kuti ruzhinji rweZimbabwe tofanira kunge tiri vanhu vaakuziva kuti bato riripo rakanganisa. Saka ngativhotei tichiziva kuti tiri kuvhotera kuti bato ro ribve pave neshanduko yemachokwadi. Nekuti takatadza kudaro ndopatinozoona kuti vanhu vatenge tichitovhotera ivavavo havana permanent alliance to a political party. Permanent alliance yavo ndeyekuti vanodya kupi. Ngatizivei kuti vanhu vematongerwo enyika havana alliance yavanoti iri permanent, vanochinja anytime based nemaneeds avo ivo. Saka isusuwo ngativhotei tichiziva maneeds atinawo isusu sevana vezimbabwe.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vaPromise Sunday vachitaura vari kusouth carolina muno muamerica. Vamwe vagari vekumaruwa ekulupane mudunhu rematebereland north vanoti vakatarisana nenzara inotyisa zvikuru. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Sekune dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika panguva ino yegore vagari vekumaruwa ekugandankula kudaluka kana kuti ward 19 kulupane vangadai vari kufudza mombe dzavo. Asi nekuda kwekuti muminda mavo hamuna chinhu sezvo zvirimwa zvavo zvakatadza kumera kana kuti kutsva nezuva, vagari ava vave kusundira mombe dzavo. Mumwe wemasabhuku enzvimbo iyi vakumbulani Mpala vanoti mvura haina kunyatsonaya zvakanaka munzvimbo yavo zvekuti zvirimwa hazvina kumera. Vachitiwo nechikonzero ichi nzvimbo yavo yatarisana nenzara yakakura.
Ine dambudziko rakakura chaizvo, dambudziko rokuti mvura haina kumbobva yanaya. Ndingati meaningful rainfall hatina mbobva taiwana kunoku. Saka situation yacho iso critical zvokuti hatitombozivi kuti tinotangira papi. Tongovimba kuti Mwari achapindira tiwanewo anotibatsira.
Vampala vanoti hurumende iri kubatsira vanhu munzvimbo mavo nechikafu, asi havazi vose vagari vari kuwana chikafu ichi, uye kune avo vanochiwana chikafu ichi hachivakwanire.
Hurumende iri kubatsira chaizvo, asi rubatsiro rwacho kune vamwe vasati vakuwanawo. Kwozoitawo vamwe vanowana vane mhuri dzakakura. Ivo vane mhuri dzakakura vane problem rekuti 50 kg vanoipedza maybe within 2 weeks. Tinowana 50 kg pamwedzi per household, zvichireva kuti the other 2 weeks anenge asina chikafu ndo paanozofanira kuti anotenga. Akanga atengawo 10 kg yotora 2-3 days yapera.
Mumwe mugari wemugandankula amai Florence Vanda vanoti vanohodha vachitengesa murivo kuitira kuti vawane kurarama nekuti ivo ndemumwe wevanhu vasingawane rubatsiro rwehurumende. Amai Vanda vanotiwo chikafu chiri kupiwa nehurumende hachina vakawanda vachinobatsira.
Nandiwani rubatsiro rwekudya runowana nevanhu ma50 kg nanditori. Ndinongotora ndinokuzivisa nokurima murio mugarden ndichitengesa. Ndizvo ndinotora mari ndinotenga hofu muzvitoro. Varipo vanowana zvibva kuna hurumende, asi zvinhu zvacho hazvikwane kuti vevesereke nemhuri dzavo.
Daluka wodhi ine misha inosvika chiuru nemazana mashanu. Mumwe mushandi wehurumende anoshandira bazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu, uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau, akati hurumende iri kukwanisa kupa chikafu kuvanhu mazana matatu chete pamwedzi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwe. Mumwe zvesabhuku emudhaluka Ward vanomen Elvis Vanda vanoti kusanaya kwemvura kuri kukonzerawo kufa kwemombe nezvimwe zvipfuyo vachitiwo nzara yave kukonzerawo mamwe matambudziko anosanganisira kupokana mudzimba uye kutadza kuenda kuchikoro kwevamwe vana nekuda kwekushaya chikafu. Vasvanda vanotiwo utano hwevamwe vanhu vanorarama neutachiwana hweHIV pamwe nezvirwere zvakadai sediabetes nehigh blood pressure huvave panjodzi nekuda kwenzara.
Tine nzara rakaipa sereki. Kwakoma zvokuti hakuna kana chii kana chii. Chiri kuchema, chine zvirwere zvakawanda. Vame vari kuzogaravo vachipira nemapirisi akusina kudya unga. Kakusina kana. Kuti vangaita sei ko amen kuti tingazo nyamurwa nei kana tipatsire nei.
Mumwe zvemugari vamutandazo Dhuve vanoti pamakore akunonaya zvakanaka vanosita gohwo rakanaka zvikuru rezvirimwa zvakadai semapfunde munga nenyemba. Asi mushure mekurima katatu mbesa dzavo dzichiramba kubuda uye dzimwe dzichitsva nezuva vanoti tarisiro yavo yave kuna Mwari.
Hakurima tatarima ndizvozvinogara nekurima.
Vanhu vakatarisana nenzara kumaruwa eDhaluka kuLupane vanoverengwa pakati pevanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru vanonzi nesangano reWorld Food Program vakatarisana nenzara yakakura munyika yose. Ndakamirira Studio 7 paGandangula Primary School kuLupane, ndini Taurai Shava.
Yashuka nguwe ya kutitombo otari saajiri muma peba na u. Totanga Nemu Herald. Beba na ui rinoti urumende iliku vanduza maprazi mumatunu mashanu. Izo zichao na vanu wakawanda o vachiwana o minda ya gurima. Zimbabwe News Online inoti hurumende yeBotswana ina kuvimbisa kupa Zimbabwe chikwereti chemazana matana tuima milioni emadora. Asi kuti Botswana ichatsigira Zimbabwe pachikwereti chezana rima milioni emadora airi kuda kukwereta kumasangana nokweretesa mari. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wokuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vatereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyombana nevamwe.
Mashoko ataurwa naminista wezvehealth isu hatimatori sechokwadi. Nokuti tichitarira maminista ezanupf vachina vakangai vaiti GMB nechikafu chakazara zvikuru vanhu vanotarisira wekuti tinogona kudya makore mashanu asi pasina 2 days vakange votoridza mhere kuti nyika yafane nzara. Tikatarisa sevachikore vari minister of energy vakanga vachiti fuel yakazara asi pasina kana 2 days vanhu vakanga vakutofamba neshoko kusina kana fuel munyika. Hapana chakanaka chinombotaurwa namaminista ezanu zvekwenhema. Saka pamwe izvezvi coronavirus machina anaye atova munhu asi minista vari kuvhara nemukatarisa vachitaura vari kutaura zvinhu zvisiri zvechokwadi. Vana kana chimwe chavanoita 2 days nowa kutoridza mhere kuti hatina mari yokutenga mushonga wokudzivirira chigwere ichochi asingabudi pachena. Zvisiri kuti vacho vane chigwere vanobva kuchina dai vamira zvokufamba vachiuya kuno vanhu vamboitwa kwarandaini even mombe chaidzo munyika 1 kana kune andrax ine chimwe chigwere kana futi in mouth dzinoitwa kwarandaini. Kwe vanhu vanoregere kuitwa kwarandaini chizvo kuti mushonga hatizeiwani.
Masara sei hama dzadiwa, masara sei mesa ana mukoma jonga. Ndine nyaya yangu yandinayo ine ndinonzi Tinashe Magura kwekwapo. Ndine nyaya yangu yandinayo nyaya mabhaza emazupwa aindaiona sokuti kana vakamboatiwo mazupwa awo asanyanyisa kuzarisa ambotora vanhu atora havo asi angoita chiri macities kwete kuti woita namastanding because vanhu takupera vakomana because ari kuuraya kune amwe asingakaukulete anenge asingataugwi amwe anenge achingodonha achikuwadza vanhu chete asi zvuko ruri kunyanyisa zvisingabviri because ari kuuraya kwete zvokumbotamba zviya akadonha maviri same kungoti rimwe rinhu asi after 3 days rimwe rava futi Saka ndiona sokuti kuitira kuti vanhu vasafa vakawanda vangofa nengo ari pamasiti zviri nani.
Makadi vashamara rive studio 7 nese makadi nochema nehurumende yagona kukondirola nyaya yeupfu. Upfu hwaoma, upfu hwaakudhura, hwaakudhura specially indai mumashowa yekamaranda yakamaranda tava kufa nenzara. Hatina mari yatinayo but upfu hwaakudhura. Chi 50 kg ichiita 550 rands. Unozoona kuti tava kuvurawa. Please takumbirawo shava vanoona nezvekudhura kwezvinhu, tarirai. Hatina yarungu mashoko kanyakuwanda-wanda, ngatibatane muZimbabwe.
Hello, makasimba here? Ndini tafadzwa matamire ndipa ok pahuri yadzo da kuti arrested the 7 izvi zvaitika mukati nehuori nhasi maok mayahupurusa ma1600 ok pazenge za 5 yaondahupurusa 1620 kg zvatova ndimaso mangu. Panhamba yandinari panhamba 2 ndari panhamba 133 hatia zvisamukati wapi hatina kumbotika hukupangorora 165 asi tikuona vanhu pane mapurisa zvinoti unomhanga senyaya yacho hakuna mamhangira aunoita. Pane mapurisa ehurumende vakutoona vakutobuda nehukuma 20 kg 225 zvekeza 5 pahuri yadzo.
Makadi wenyu pastudio 7 panapa, ndinotenda nenhau dzamunotipa. Ndinonzi Dennis Mabhera kubva paCape Town apo. Hai, ndiri kunzwa zviri kutaurwa zvokuti mapuresa vanongoita bhizi kubatana neMDC kuti inonzi chinhu chidoko wakanganisa, chinhu chidoko wakanganisa, chinhu chidoko wakanganisa. Kusvika zviri kuti chinonzi chakanganiswa chii? Mabhiriji ari kusimani manoko, havasi kugadzira vanhu vegavhumendi kuti apere. Asi izvi zvakadamburwa, dzava mari dzinotanga futi kutanga kuti 1 kanivazotanga futi kuzogadzira futi mabhiriji. Saka iye vanobata chamisa semunhu akashata. Munhu anoti ngatiunze peace munyika. Handizivi, unoziva zvimwe zvinodo kutarisa mubhaibheri kuti bhaibheri rinoti vane nhamo ivo vanoti chakanaka chakashata, chakashata chakanaka. Ukaerenga paya paya pane pana Isaiah 5 kuenda pa20 ipapo vane nhamo vanhu ivavo. Uyezve vane nhamo vanhu ava vanopuremera mhosva vana vechidiki vakadaenda nachamisa ava, because nachamisa ivo vanonhangirikira vanofanira kutoti kwanzi munhu wakaita unopomera mhosva wakaita saivavavo anofanira kutotorwa guyo asungirwa aponze munhangirikiro munhu wandle papa pana 17 papa dzaruka. Saka vanhu ivavo zvakanaka vazvavanoita hazvo, asi kuti ivo zvakanakira kwavari. Asi sata ndio matongero anoita, anoita kunoshandisa vanhu vakaipa kushanda nevanhu vakanaka kuti zvakanaka zvisaitike. Saka hatizivi studio 7 mumataurire vanhu vava kuti zvavanoita ingozi.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7, asi ndiine chokuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muChina wadarika pazviuru 90. Ndege mbiri dzemuAmerica dzatakura nhasi zvizvarwa zvenyika iyi muTokyo zvichiendeswa kumusha nepamusana pechirwere checoronavirus. Vanhu vafa nechirwere ichi vasvika pachiuru nemazana masere. Vaimbi vanoti Queen, Adam Lambert, Alice Cooper naMichael Bublé vakaimba nezuro muguta reSydney kuAustralia, uko vanhu vanodarika zviuru 90 vakaungana muurongwa hwekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remoto mupengo wanetsa munyika iyi. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kumuchuchisi mukuru weAmerica, Attorney General William Barr, avo vari kukurudzirwa kusiya basa ravo nevaimbo vevachuchisi vanosvika chiuru nezana. Nyanzvi munyaya dzemitemo idzi dziri kuti vaBarr vakakanganisa zvikuru apo vakapindira mukuderedza mutongo kushamwari yemutungamiri wenyika vaDonald Trump vaRoger Stone. Vachuchisi vana mubazi rezvemitambo vakanga vakurudzira kuti vaStone vatongerwe kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe apo vachamiswa mudare nemusi wechina. Asi vaBarr vakati mutongo uri uda kupihwa uyu vaStone wakange wakanyanyisa. Mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paMeloni University kuOhio Professor Moses Rumano kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kuitika muAmerica.
Ya zviri kunetsa izvi wachoto zviri kuitika sekuti Attorney General anopindira munyaya dzasingafanire kuti apindire. Zvinonetsa izvozvo kuti zvino utungamiriri wacho hunobva kupi, hunobva panyika yakafanana neAmerica yakabudirira kudai. Zvinobva zvatinetsa uye kuti tinozodzidza zvakaita sei kana pachiitwa zvinhu zvisingatarisike ba kuti ndozvinenge zvichiitwa nenyika yakabudirira seAmerica.
Ko kupindira kwaita vaimbo vevachuchisi vanodarika chiuru pamashandiro avaBarr munokuona sei uyezve kunorevei?
Ndinoona zvakanaka zvaitwa nevachuchisi ava kuti waBarr wari kuita zvisiri pamutemo wenyika, wari kupindira pane zvavasingafanira kuti wapindire. waBarr saAttorney General vanofanira kuti vatarise kuti mitemo yenyika iri kuitwa zvakanaka. Zvino kana Attorney General akuchitora iye madiwi ekuti inini ndanzwa kana shamwari yapurezidendi ati zvakati apo zvati zvakata, hazvizotaridzike zvakanaka ba. Saka wachuchisi awa waita zvakanaka kuti waBarr ngavaregere basa, nekuti panoda kuti paitwe zvine mutemo pekuti rule of law inofanira kuva ichiongororwa uye ichitarisiswa uye ichirespektwa pasi rese. muAmerica muno tinokarira izvozvo nekuti ndoo nyika inozviita super power kana ndoo super power. Saka tinokarira kuti iite zvakanaka.
Tiri kuonawo kuti ivo vaBarr vakabuda vachichema-chema zvikuru nemashoko akanga aiswa navaTrump paTwitter. Kuchema-chema uku kunorevei kune veruzhinji? Tingati ingave misodzi yengwena here?
Ndiri kuona kunge misodzi yengwena inenge chinyepera hayo kunge iri kuchema kunge iri kurwadziwa iyo isiri kudaroba kuda kungoti weruzhinji wange wanoona kunge zviri kuita zvakanaka. Iye zvawaitozotiwo waTrump waroda kupindira uye zvinopa kuti basa ravo ritadze kuzofamba zvakanaka kwanga zvatononoka zvatoitwa naAttorney General, nekuti Attorney General pane zvawakaita mumashure umu zvisina kugutsikanwaba nevachuchisi kuti zviri kuitwa here nemunhu anofanira kuva achitarisisa kuti mitemo yenyika iri kuitwa sei. Saka ndiri kuona sekunge munhu aida kungonzvenga hake nekamunwe nekuti akanga aonekwa abuda pachena.
Izvo zviri kuitika kuAmerica izvi munoona zvichitambirwa zvakadii nenyika dzemuAfrica, zvikuru takatarisa Zimbabwe?
Tinoona nyika dzemuAfrica nenyika yeZimbabwe dzinoshorawo chaizvo zviri kuitwa neAmerica kunyaya Department of Justice, rekuti Attorney General anenge anopindira munyaya dzaasingafaniri kupindira ba kana kuti anenge achitora mativi obva ati shamwari yapurezidendi haichafaniri kupuhwa ba mutongo wakadai kana kuti iye apindire. Hazviiteka kuti iye refu otamba bhora zvekare. Kana akuda kutamba bhora ngaatambe bhora, kana ari refu ngaamire sarefu achiridza pembe kuti apa pakanganisika apa wakomana apa gadzirisa apa. Zvino waBarr waakuitayo ndo ari kutamba bhora, ndiwo akabata futi pembe achiridza. Zvino mutambo auchazobude zvakanakaba kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika. Saka wekuAfrica watungamiriri nokuZimbabwe vanotokatya madzawo kuti ko vanhu vanotovhunduka ko zviko zviri kuitwa wezvi nenyika yakabudirira seAmerica kudai.
Ko iro remangwana ravaBarr munoriona sei?
Ndinoona remangwana raBarr risina kujeka, nekuti vanhu vese vaakutaura kuti basa ngavaregere, basa ngavaregere. Zvinoreva kuti integrity yavo ivo kana kuti kuva munhu asina ba chipomerwa chaanonga achipuhwa pese pese zvinenge zvisisakwanisike kudaroba. Saka ivo vanenge vasisakwanise ba kushanda zvakanaka, nekuti ruremekedzo rwavanofanira kuti vapuhwe semunhu anomiririra pachokwadi mutemo Department of Justice zvinenge zvisisiri moba mavari.
Kuridziro iri kuitwa nevamwe vachuchisi ava vakasiya basa yekuti vaBarr vachisiya basa nemaitiro avari kuita basa iwaya, munoona vaBarr vachitambira here zviri kutaurwa nevavaimbove vachuchisi ava?
Ndichaona kuti wangambode kuramba ramba zao asi kuenda kwe buru rinenda richinyara nyara wanoenda nikuti wachuchisi warukutawara kuti ngaware gerebasi awaba wakanganisa kana nyika ino ichitezera kana ichita zvainotaura kuti ndo pillar ye democracy uye wanotezera rule of law tinoda kutarira kuti America ite zviri nani itaure kuti wabva wasiye basa waende kumba kana watsvaga rimwe basa.
Nyanzvi munyadzi matongerwo enyika uye vachidzidzisa paMelon University kuOhio muno muAmerica Professor Moses Rumano vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare. Bopoto mumanzi wamuchakabvu Oliver Mutukudzi uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo ngwedi yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi munyadzi matongerwo enyika inoti haioni chakaipa pamashoko ava Jonathan Moyo ekuti vanotsigira MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa sezvo vane ruramiro yekupinda kana kutsigira bato ravanoda. Vanhu vakawanda votarisana nenzara inotyisa zvikuru mudunhu reMatabeleland North munzvimbo yeLupane. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwani soo kuunzwa na udzedu pa website inoti www.voashona.com. Anoko unika ene ufaro mangwana ni ano, ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Doksi ya imina standekile mklanga, achikupa ina u zendebele.